wabitiri kunzwikwa nhasi kuhigh court ndokwaari kuchema chema kukumbira kuti wabvumidzwe kufamba kuenda kusouth africa kunotariswa zveutano ndozvaari kukumbira kuti vapiwewo passport yavo vaende kunotariswa nemaspecialist ikoko
kochi chakapa kuti vazokwire kudare rehigh court tinenge takaona kavachiita kunge vanga vamborerutsirwa nedare
vakarerutsirwa nedare panyaya yekunoripota kumapurisa kwasingachaendi kunoripota asi chichemo chavo chavanga vakumbira kuti vapiwewo passport yavo vakwanise kufamba kuenda kumusangano wemagweta vanga vari kuupera kwaseptember uye nekuenda kunotariswa kunovhenekwa kusouth africa ndo zvakarambwa namaisechi mapfumo saka wakwidza nyaya yavo kudare hombe rehigh court kwavaita inonzi muchirungu appeal against the decision yamagistrate iyeye
ko iye magistrate akaramba kuvapa gwaro iri anga achipa zvikonzero zvei chaizvo
magistrate aipa zvikonzero zvekuti vabiti vanogona kungokusazodzoka muzimbabwe semunhu akamboda kupotera kunyika yezambia ndo zvavakapa asi vabiti vari kuchema kuti vanodzoka chizvaro chekuzimbabwe vane maasset muzimbabwe mhuri dzavo iri muzimbabwe and ndozvari kutaura kuti havauzokwanisi kuzonzvenda vanenge vachizodzoka
totarisawo imwe nyaya ivashandi totarisawo imwe nyaya yevesangano rezimbabwe congress of trade unions vakasungwa nezuro nyaya iyi yasvika papi chaizvo
tiri kutarisira kuti vakasungwa wezimbabwe congress of trade unions vachapinda mudare zuva renhasi tozari kutarisira kuti vakasungwa kwamutare wakasungwa kuharare pamwepo pane 27 wakarara muchitokisi ndovachitarisirwa vachaenda kudare zuva renhasi
mune tarisiro here yekuti vanokwanisa kuti vapiwe gwaro ravo rekufambisa kuti vaende kunorapa
chishuwo chedu chekuti kudai zvadaro nekuti sekutaura kwavaita blessing kuti pane nyaya yeutano yekunorapwa yavataurai ndo chishuwo chedu kuti kudai zvaita sekuda kwapo kwavabiti
mungaziva kuti vari kupomerwa mhosva dzei chaizvo
vemuharare 7 vanosanganisira president peter mutasa sg Japhet Moyo nevamwe vari kupiwa mhosva yekunzi muchirungu disorderly conduct in a public place hatizivi kuti zvinorevei disorderly conduct kana kuti kusanyatsa kugadzikana kana kutsarukana disorder yacho yabva pakuti kudii ndo mhosva iri kupiwa president mutasa nasg Moyo wekwamutare vari kunziwo vakangoungana vaine chido chekuita public violence saka vari kuchajiwa nekuviolata section 37 yecriminal law codification avo vemuharare vari kunzi vakakanganisa kana vakaviolata section 41 of the criminal law codification act so ndozvavari kupomerwa
tichitarisawo pamavhidhiyo anga ari pamadandemutande akaita sana Facebook takaona vamwe vanga vari muharare ava vachirohwa nemboma nemapurisa kunyange hazvo vanga vatiwo muusungwa kati imwe nyaya iri kutariswa here nemagweta enyu iyi
hongu nyaya iyoyo inyaya yatishatirisa zvikuru inyaya yatirwadza zvikuru kuti mapurisa asunga 162 vakavarova zvinorwadza chaizvo and hatifungidziri kuti ndo kuita basa semapurisa chavarorerwa hatina kuchiona saka magweta ezimbabwe lawyers civil rights sekutaura kwaita muzvare Rosalind Hanzo varitaura kuti inyaya magweta atotanga kutotarisana navo sezvakunoziva kune inonzi muchirungu anti impunity kana zvekusuwa wapara mhosva iyoyi yekurova vanhu handifungi kuti mitero inobvumidza kudaro saka magweta edu ari kutarisira kuti mapurisa kana vatevestate vachiitawo zvavari kuita zvinovaprosecuta vachatsvagawo zvavanoita kuti wapana mhosva yekungorova vanhu zvataona zvinonyadzisa kudaro nyika yese vabhadhare for kuita zvavaita izvozvo.